Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 9/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nzou nomwe dzakawanikwa dzakafa kuHwange National Park dzinofungidzirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica unoparura chibvumirano chemusika wekutengeserana weAfrican Continental Free Trade Area. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti hurukuro pakati pavo navaEmerson Mnangagwa ndidzo dzega dzingapedza matambudziko akatarisana nenyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika nekuchengetedzwa kwemhuka, amai Priska Mufumira, vanoti havasati vapirwa zviri pamutemo nyaya yekuti pane nzou nomwe dzakaurayiwa kuHwange National Park neunofungidzirwa kuti muchetura wecyanide. Nzou idzi dzinonzi dzakawanikwa dzakafa nemusi wesvondo, asi vamwe mubazi rinochengetedza mhuka reZimparks vaudza Studio 7 kuti vanoferefeta nyaya dzekufa kwenzou vakasanganisa vamwe vana chiremba vakaenda kunzvimbo iyi nemusi wesvondo. Muna 2013, nzou dzakawanda dzakaurayiwa nemuchetura munzvimbo iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mufumira.
Handisati ndanzwa, ndatongopinda muofisi izvozvo handisipo zuva rese, hapana chandati ndanzwa chenzou. Pamwe mukazondibata mangwana ndinozokutaura, ndanzwa kuna DG kuti pane zvakaitika here. DG yanga asipo, ini ndanga ndisipo.
Saka tomirira kunzwa mangwana?
Kare, ndikanga ndanzwa kuti sere, hanzi akafa kupi?
Kuhwange.
Ani dzakafa sei?
Vanenge vari kuti vachiri kuongorora kuti vaone kuti dzakaisirwa cyanide here kana kuti bhati vari kuti maexperts acho vari kumboferefeta kuti vaone kuti zvakafamba sei.
Aiwa, inini ndichaferefeta wondonzwa, asi kana pane nyaya vanonditaurira ndinofanira kuti ndiione. Hapana zvandandanzwa, hapana.
Asi nzou mukati dzakachengetedzeka zvakanaka here mumagame park umu?
Nzou dzakachengetedzeka zvakanaka. Dambudziko ratinaro randinogara ndichitaura ndeyekuti nzou dzawandisa munharaunda yadzigere. Nzou dziri kupamidzirwa manumbers nekuchengetedzwa kwakanaka, but lands haisi kuexpanda kana kukura, ndo pane dambudziko. Uyezve pakati pevanhu vanogara munzvimbo dzine nzou panoita conflict nekuti dzava kupindirana muteritori, remembe nedraut ratiinaro nekuwanda kwadzo. Iyo land inofanira kunge iri certain extent, certain size, sezvandakambotaura kuti tani over 35,000 excess capacity from our carrying capacity. Asi dzakachengeteka zvakanaka, ndosaka nhamba dziri kukura. Kune dzimwe nyika dzemuno muAfrica nekunze havana kukwanisa kuzvichengetedza zvakanaka, saka tiri kuita hurukuro yekuti tingaite kugarisana zvakanaka sei vanhu nemhuka.
Asika ndo panozonzi nevamwe apa honorable, kana dzikanzi dziurayiwe nyangwe dzawandisa, vamwe vanenge vaakuda kutora mukana iwoyo kuti vadzivhime zvisiri pamutemo, nekuti vanoziva kuti vanokwanisa kutengesa nyanga dzacho.
Hurumende haitobvumidzi zvachose kuti vanhu vauraye mhuka. What we are trying to do is to make sure kuti chii, kana vachigara pedyo nepedyo taita bhari yerudzii mhuka tichengetedza. Dzingadai dzisingawande kadai dzanga dzichiurayiwa. Kune dzimwe nyika dzekumusoro uko ndekusisina, havana kuzvichengeta zvakanaka. Even kunzvimbo dzekuwest mhuka dzavainadzo kare dzakaparara, Asi su tiri kuchengetedza. Kana tichida kuita get manage the numbers. Zvinozoitwa ine scientific manner inobvumirwa pamutemo, tiri signatory kunyaya yesaitisi. Saka tinochengetedza mutemo, hurumende haibvumidze kuti vanhu vangouraya mhuka.
Amai Priska Mfumira vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti nzira chete inokwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo mune zveupfumi pamwe nezvematongero enyika kunge ivo nemutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurukura. Vachamisa vanoti vakaudza vaMnangagwa kuti vasangane asi izvi hazvati zvaitika. Asi sezvaanogara vachingotaura mwedzi yese yese yadarika, vachamisa vanoti nyaya inofanirwa kugadziriswa nyaya yeutungamiriri hwenyika. Uho vanoti hune gakava pakati pavo navaMnangagwa. Vanoti kana izvi zvikagadziriswa, nyaya yematambudziko enyika idiki kwazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutungamiriri wenyika vaMnangagwa kanavo mutauriri wavo vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vachamisa vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya yemangange ari kumatongerwo enyika yatingati political settlement nekushaya kwakwelegitimacy munyika kwanetsa. Tiri kunetsa chikuru inyaya yekuti dei nyaya yagadziriswa tadzokera pakurekekedza yakavhoterwa nevanhu, tadzokera pakuremekedza zvido zvevanhu. Vanhu vanoda shanduko munyika, vanhu vanoda kuti munyika muve neutungamiri hwedzikereni, vanhu vanoda kuti munyika muve nekutevedzwa kwemutemo, vanhu vanoda kuti munyika muve nerunyararo, vanhu vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena dzisina kumbunyikidzwa kana kubirwa kana chitsotsi, vanhu vanoda kuti munyika munge mune usununguko rwakakwana, munhu asinganzi unobuda mumba maningi ungava weZANU kana MDC. Ngatiye vana vemunhu umwe chete, tisaita kupesana, kuparurana kana kutarisana mupfupi kana murefu, mhuri ndeimwe chete.
Pangaitawo tarisiro here yekuti pagarwe pasi pakati penyu savachamisa navaMnangagwa kuti matambudziko yakurukurwe kuti pawanikwe nzira dzingagadzirisa? Nokuti vazhinji ndopavari kungotarisira kuti ndopangangonunura Zimbabwe.
Nyika inotonunurwa papedzwa gakava rematongerwo enyika. Kazhinji ukaona warwara usainda kunomwa manororoni iwe uchinzwa mudumbu, kana kunomwa mapirisi emusana iwe uchinzwa musoro. Unorwara zvakanyanya kana uchida kupora, tsvaga chii chikonzero chaita kuti musoro uteme ubande. Charapwa ichocho ndo chinoita kuti uve mutano. Naizvozvo kuti nyika yedu ibve panhoo parukukwe, inotoda kuti pave nenhaurirano. Topedza gakava riri munyika, topedza kusawirirana kwekubirwa kwesarudzo, topedza kusawirirana kwekuti zviri kuitwa handizvo zvinoda vanhu vemuZimbabwe nezvinoda munhu wese. Mapato makuru ogara pamwe chete. Haizvo zvokuti kunonzi kwakazoitwa rimwe gungano riri kuitwa iro, aiwa iyo ndezvezvikamu zvokungombotambaoka anatsoroka gudo vachinakidzwa. Toda kuti nyaya chadzidzidzewe, kwete kunokanga mhandire kana kunokanga maputi. Toda kuti nyika ibikirwe sadza. Sadza rinobikwa paita gungano pakati pedu isu navaMnangagwa, totaurirana kuti toita sei. Isine anza, tine mhinduro, asira mhinduro dzinoitwa tagadzirisa izvo zviri kuita kuti nyika yedu inge yakarereka, ite mateya, uye inge ine kutsonga nokuondoroka kwayakaita. Kwashi yeutungamiriri, kwashi yeupenyu, kwashi yemuono wekwatiri kufana kuenda.
Saka tingaona here vachamisa muchidaidzirawo musangano iwoyu muchikoka vaMnangagwa kuti mugare pasi navo kuitira matambudziko agadziriswe neukasika?
Ndo chokwadi, isi kutorwadziwa nekuti zuva rega rega rapfuura, awa ega ega yapfuura muzvipatara kufiwa, awa ega ega yapfuura muzvikoro kutofoera kwevana. Saka isu tinoti kukanya uranga, ndakaudza vaMnangagwa ndikati uyai tionani tiso nechiso ina iswa totarisa toudzana kuti apa ndo pari dambudziko kuti tirigadzire torigadzira zvakati. Ko mungawana kupi munhu anochemera runyararo zvakadai kuti dei nyika yafamba zvakanaka? Munomuwanepi munhu anoti iye ane utane miseve nyika yose, obva ati utane miseve hatidi kuzvishande, tongoda tive nerunyararo chete, toda kuti munhu nomunhu agare zvakanaka. Nokuti runyararo rwakanakira munhu wese, baba Jenga. Ko zvinombonetsa, tinoswera tapedza matambudziko ese emagesi, matambudziko ese emvura, matambudziko ese emafuta, matambudziko emari inyaya diki diki dzinotombodikana kuvhiwa kwembudzi hatitombodizini zvinoneka hakudi kutorwa nguva tichipedza nyaya yadiki yakadai atinoda kuonesana nokunzwanana nokubatana nokudanana nokuonesana ndezvinodikwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica kana kuti African Union nesvondo wakaparura chibvumirano chezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica chinonzi African Continental Free Trade Area. Chibvumirano ichi chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa zveupfumi paOxford Space Academy kuCardiff kuUnited Kingdom, muzvare Eunice Chipachini vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chini chikuru muAfrica uye vanovimba kuti chichabatwa zvakanaka. Vati zvimwe zvinofanirwa kuchenjererwa ndezvekuti nyika dzagara dziine upfumi dzakaita seNigeria neSouth Africa nedzimwe handidzo dzega dzichabatsirwa nechibvumirano ichi. Tabata muzvare Chipachini kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nyaya iyi nhaurwa iyi iri kutifadza, iri kufadza dzimwe nyika dzakawandisisa chaizvo, kunyanya nyika dzagara dzine upfumi hukuru, nyika dzakaita sana South Africa, vana Nigeria, ndinovimba kuti vari kunyanyofara. Asi takangozvitarisa tichitarisa pasi rose zvaro, kuva neagreement iyi kuAfrica yedu kwakakosha, nekuti tinokwanisa kutengeserana zvigadzirwa zvedu nekutengesa zvinhu zvedu pachedu.
Chii chaizvo chakabvumiranwa?
Chabvumiranwa ichi ndechekuti isusu nyika dzemuAfrica tikwanise kunge tichitengeserana zvigadzirwa, maproducts edu nemaservices edu within Africa pachezvedu. Asi freedom movement of people zvichazoitwa nechemberi. Apa kwangosainirwa mapepa aya, asi zvichanyatsotangwa muna 2020. Havasati vanyatsopajekesa kuti kufambidzana kwevanhu mambo kuti isusu kana tichibva kuZimbabwe tichienda kuSouth Africa kuchadiwa mavisa here kana kuti ayo, asi pari kudiwa single market kutanga yemaproducts nemaservices. Ndo chibvumirano chekutanga chiri kuitwa.
Inyika ngani muAfrica dzatambira dzikasaina gwaro iri?
Nyika 54 ndo dzatenderana kusaina tsamba yeupfumi, chibvumirano cheupfumi ichi. Isusu munoziva kuti kontinenti yedu ine over 1.3 billion vanhu, saka mari yaya vakatarisira kuwana i3.4 trillion. Asi Eritrea yoga ndiyo yaramba kubatana nevamwe pachibvumirano ichi nekuda kwemamwe matambudzi kwavainawo neEthiopia. Asi chibvumirano ichi chibvumirano chakakosha panyika dzemuAfrica, nekuti chibvumirano chatatakatarisira makore akawanda kuti kuti chaitawo sei, tichatevedzerawo zviri kuitwa neEU European Single Market rini, tichaitori nezviri kuitwawo neAmerican Trading Partners yavainayo.
Kana takatarisa nyika yeZimbabwe, Zimbabwe ingawanei pachibvumirano ichi?
Dambudziko randinaro nekuda kwekuti isusu nyika yedu upfumi hwedu hausi kufamba zvakatsitsika, dambudziko randinaro nderekuti izvi zvinogona kunyanya kubatsira nyika dzagara dzine upfumi hukuru, vana Nigeria, vana South Africa, vana Botswana, vanenge vongoda kutengeserana pachavo. Iko zvino mari yedu yenyika haina kunyatsotsarukana kuti tinenge tichitengeserana sei. Asi kana pakava nesingle currency ye Africa yese, kuda zvingangobatsira. Asi nokuda kwekuti isusu ikonomi yedu iri kurwara-rwara, zvinonetsa izvozvo zvekuti vakwanise kuti vamwe ava, ndokandine dambudziko kuti pamwe pachava nekusarurana nedzimwe nyika idzi dzagara dzine upfumi huri kufamba zvakanaka. Vana Nigeria vane peturo, South Africa ine zvicherwa zvakangofanana nezvatinazvo kuZimbabwe. Saka ipapo ndopasina kunyatsondijekesera kuti nyika dziri nechepasi, vana Mozambique, vana Zimbabwe, vachakwana sei panyaya iyi. asi kana chibvumirano ichi chichi chanyorwa pakuti chichasimudzira nyika dzine upfumi husiri kufamba zvakanaka kuti upfumi hwavo huenderane nevamwewo vane upfumi hwakamira zvakanaka, izvozvo zvingafadza nyika zhinji.
Saka nyika dzakaita sana Zimbabwe nana Mozambique dzamataura idzi dzingaitei kuti dzikwanise kuwana dziwanewo chimwe chinhu muchirongwa ichi?
Isusu chinhu chatinofanirwa kunyanya kutarisa nezvasi, munoziva kana nyika isina infrastructure yakasimba, nzira dzedu hadzisi kufamba zvakanaka, hatina njanji, hatina zvitima, hatina magetsi. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvinobatsira kuti upfumi hwenyika hufambe. Zvakanaka kuti uve nechitenderano pamwe nevamwe kuti munokwanisa kushanda nevamwe, asi isusu senyika chichatichaita kuti tikwanise kunge tichishandawo pamwe nevamwe.
Vanodzidzisa zveupfumi paOxford Spears Academy kuUnited Kingdom muzvare Eunice Chipachini vari parunare kuCardiff kuUnited Kingdom neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reDaily News rinoti hurumende yava Donald Trump inoti nguva yasvika yekuti vaEmerson Mnangagwa vasarudze pakati pekupindudza nyaya dzeutongi nezveupfumi munyika kana kunonotsa kugadziriswa kwezveupfumi hweZimbabwe. Muchronicle mune nyaya yekuipa kwaita zvinhu maererano nemvura muguta reBulawayo, kunonzi vamwe vanhu vave namazuva manomwe vasina mvura. MuNewsday mune nyaya yemutevedzeri wasachigaro cheMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Sikala, vanonzi vakataurira vanhu kudzikita kuti bato ravo richabvisa vaEmerson Mnangagwa pachigaro nguva yavo yekutonga isati yapera. Chauya chikamu chino chatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinoti mwakadini paStudio 7, vashamari veStudio 7, tinotendawo nekutipa mashoko echokwadi. Ini ndinoitwa mukoma chaita Maposa, ndiri kusouth muLimpopo. Ndinotiwo president vedu avo vaMnangagwa avo vadini vambomira marwendo, ngekuti zvamungadye nenyama pamba apo pasina mari, yo baba wakuda nyama vana vachisheya nemutikiti, sei kudai vambomirawo, yombotangawo yanaka vozoonawo kukwira ndege dzekudhura.
Vashamarari vekuStudio 7, madekwanana nhasi ndoda kunditaure mashoko kwandanzwa ekuti hurumende yapendura yabvumira kuti ichange ichiva nechokuita nemukoro wavashandi, saka ichavazivisa mangwana kuti vachenge vachipuwa zvakadii. Idanho rakanakisa chose, idanho rinokudza, ndozvaichemwa munhu wese, ndozvainyutisa kunyange vana kuzvikoro vangasiyabatsirwi zvakanaka nenyaya yekuti matichanga achinyuta, kunyange mapurisa wangu angobate basa zvokumanikidzwa nemutemo. Asi ndinokumbira zvekuna vamuturinyiwe nekuti ina ndina kudzidza zvangu, asi mawande rangu kukwidzwa kwemitengo yevanhu ava kuchava zvaine kutaura pamberi. Pozoshanda zvetsumo iya yekunzi ndinyamusoro wazviura nehakata dzake, nekuti kukwira iko ndinofungidza kuti ndokuchaitawo kuti vanode US dollar vawande, saka mukoto we US dollar uchakwira. Maoniro angu zvangu, hapana zvamungatongoitawo mutori, muri kuedzawo, asi gaba ramuri kutwanaro mvura kutsime rinobvinza. Saka handikutuki zvangu kana kuti ndikutaura, asi ndinongoti vamuturi, kana muchidai mukakwanisa kunzwa mashoko ano munyore kuti panosvika here mwedzi watinoti September isati yabobo munyika, vakutochema zvemwe mari kuwedzerwa, nokuti nyaya yengo yapo yaitongove nyaya iya yemari iya inotaurwa yekunzi aidonisibe kuAmerica kuda ndo yaiti iyi yenyu iyi apa pamasvika pakuwedzera mati vashandi apa ine mutauro. Ndatenda hangu.
makadiku westudio 7 paindoitwa machaya aiwa taumirwa neupenyu kuiyo zano haingaitiwo here zvinoita kuti tinovaona vachichema kuti hei masanction ngavaitewo kuti zvinhu masanction avhisiwo nekuteerera zvido zvevanhu kodzero dzevanhu kuti nyika iende mberi kana kutaurawo navaya vachamisa nyika yoenda mberi nekuti tapererwa tinokumbirawo kuti dai zvagonawo kuna vamunangagwa ngavaone plani toziva kuti ivo nemhuri dzavo vari kuguta asi isu tatambura tiri muno muzimbabwe
makadini vashamari vestudio 7 vana jonga kandimire vana reichocho ini ndinoitwa divine romani ndikutaura ndiri kusouth africa kukwira kwezvinhu zviri kuitwa zviri kutaurwa nemasapota ezanupf hazvibatsiri chinhu nokuti zvagara zvitoripo izvozvo vakatenda kuti vaise mari yemuzimbabwe isingashandi ngavatore mayusa aishanda auye muzimbabwe ashanda saka hazvishandi zvokuratidzira izvi
maswera sei vestudio 7 aiwa tirimo muchirongwa tiri kunzwa tabva kunzwa manhanda vachitaura zvavanotaurapo vakavimbisaiwo kuti iye musapota mukuru wezanupf ende hapana chinovamisa kuti vange vachisapota zanupf mubvunzo wangu wenyini kuna vamanhanda ndewekuti saka ivo vari kutize chii kuzimbabwe kana vachiti vanosapota zanupf vari kude chii kuno kusouth africa kune vakazotsvaka mari kuraramawo zvavo vakatiza nhamo kuzimbabwe ivo vari kutize chii zimbabwe kana vachiti musapota wezimbabwe sei vachipotera kuyai kunyika dzevanhu zvavo nyika dzakanaka vachitsvaka vachitadza kunoramira kuzimbabwe kwacho ikoko kune zanupf kwairi kutonga kwacho kuzi kana vachita vanosapota zanupf muno musouth africa muno matiri munomu mukatarisa muzhinji munhu wese ari munomu hapana munhu anombotaura zvekusapota zanupf because tiri kuno kwisusu because of that zanupf kutambudzika kwekuita nyika yezimbabwe is because of zanupf saka ivo vamanhanda vanodei kunokwana vachiti zanupf iri kuvagonera ngavanoraramira kuzimbabwe kaka
varume kuno tatambura isu kuvic falls tinogara takamanikidziwa kuti vari kuda maus izvo zvinhu zvakabhaniwa kudharadhara manje kukuwa matenga hakuna saka unonzi ukangoramba chete kumupa ari maus vhere unotombonzi chibuda mumba mangu ndavatombomisi zvototi vamana tatambura todii navo vedu veimbotiyamurai tione kuti todii
Kwaziwai, sorry, ndinoti yakupedzera vanhu nguva yavo. Ndinopokana nekutaura kunoita Mystic Gaule. Kana vachitaura ngavazivewo kuti kune vamwe vanhu vakuru vane pfungwa dzinoshanda. Kana muchiti imi ngatishandise bhondi tese semaZimbabwe, hatisi kuramba. Asi mbotiudzaiwo kuti president maministers cabinet yavo iyo vanotambira bhondi here chokutanga posha nokuti vari kurwadziwa dhisu ari pasi nhasi unomupurisa abatwa mushopo aba mari haisi kukwana haana mari yavasindovari kutirova futi no vanhu kana vachichema kuchema nzara toda kuti zvinhu zvinakire munhu wese asi imi vakuru muri kuguta imi vana gaule muri kuti no ngatitambirei bhondi nhasi uno muri kuchema kuti zvinhu zvadhura maokei zimbabwe hatina industry okei anohodha zvinhu kunze kwenyika chiitai nyasa yakunzwisisa midzi dzacho musangoda kunge munoda kusora okei okei mune indastry here nosupply okei matishu ari kubva kupi matishu chaivo matishu ari kubva kupi tisingadi kutaura zvakawanda vatarisisei zvakanaka kwete kuda kungovenga vanhu tarisai zvakanaka akaenda kubhengi muri kumupa here mari yakakwana okei maus dollar nereti ipi atibatsirane tinzwisise toda munhu wese anoda kuti zimbabwe igare pakanaka iye zvino izvo vakuru vari kumusoro vari kuguta havasi kuwana chichemo chese zvifuyo vanoiwana mari vanayo vari kutochinja mabhondi acho kuita pavanodira
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbira zvekuti musatuka vanhu uye taurirai nezwi rinonzwika. Vazhinji venyu munotaurira pasi pasi. Tombotarisa zvimwe zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vafa kumaodzanyemba kweIndia mushure mekunge bhazi range rakavatakura radonhera mugomba. Mutauriri wehurumende ati vazhinji vange vakakotsira paitika njodzi iyi mudunhu reUttar Pradesh. Varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vauraya vanhu gumi nevasere musvondo rimwe chete. Vanhu ava vakatongerwa kufa muguta reJamene, vamwe vavo vachipomerwa mhosva yekuve mauto ehurumende yeSomalia. Umwe mukadzi ane makore makumi maviri nemanomwe akaurawavo achinzi musori wekukinya. Mushure mokupfura vanhu ava nepfuti, varwi ava vakauraya nematombo murume ane makore gumi nemasere achinzi akabata chibharo musikana ane makore gumi nematanhatu. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Britain iri kutsvaka kuti magwaro anyorwa neumiriri wayo kuAmerica akabudiswa pachena sei. Magwaro aya anonzi anoshora mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nehurumende yavo. Britain inonyadziswa nemagwaro aya zvikuru sei aimanyora akange ari mumiriri wayo vaKim Darroch. VaDarroch havana kuramba kuti vakanyora magwaro aya. Semazuva ese, vaTrump vakanyora paTwitter pavo vachiti havazivi mumiriri weBritain uyu uye haafanirwi kana kudiwa muAmerica. Gurukota rezvekutengeserana reBritain vaLiam Fox, avo vari kushanya kuAmerica, vaudza nepenyuro yeBBC kuti vachakumbira ruregerero kumwana wavaTrump, Ivanka.
Mana gana tiri tose iwe
Yawande, yawande
Tina kuna nangu zaga wanda
Yawande, yawande
Kavu mana gana taka batana iwe
Yawande, yawande
Tina kuna nangu zedu tose
Yawande, yawande
Mafuriga gana tiri tose iwe Somebody at
yourself.
Africa gonna talk about an
egg.
Who did you say no good?
Vanhu vatema mukanya Thomas Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Nzou nomwe dzakawanikwa dzakafa kuHwange National Park dzinofungidzirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Mubatanidzwa wenyika dzemuAfrica, African Union, unoparura chibvumirano chemusika wekutengeserana weAfrican Continental Free Trade Area. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Vanelson Chamisa vanoti hurukuro pakati pavo navaEmerson Mnangagwa ndidzo dzega dzingapedza matambudziko akatarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.